Nyaya yakaitika nezuro ndeyekuti takange tichiita dump site clearance tiine grabber randa ndinaro ndiri pasite. Tatina contractor wataa tahaya mubudikidzo nehope yandanga ndachema kuna MP kuti ndibatsire pakubata kuwanika kwegrabber iroro ratingati inenge iri etipa inenge futi ine front end loader. Saka taita saizvozvo ndaunganidzwa kuti maresources senhau yanga ichinetsa yanga ichikurumbira muchiona muguta reHarare kuti marara ari pese pese zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tabva taakwaiwa maservices egreda iroro kutinge tichiita dump site clearance muHeathcliff. Saka chakazondishamisa ndechekuti ndiri pakati pekudaro ndakawana polisi ichiuya ikakomba pandaa ndichiita basa, asi mukuita basa kwandaa ndichiita ini tatisina vanhu vatatinawo yatingati iyo clean up campaign.
Ko, ndianani vamaishanda navo?
Ndaive ndingori ini nacontractor naoperator aioperator front end loader ichikanda marara mutipa. Panguva iyoyo takanzi timiswe basa, mapurisa vakatitora vakamboti dhitana nayo chinguva. Ndichivabvunza kuti ko, inini mhosva yangu yandapara ndeyeiko? Havana kunge vachinyatsondipa kududzira kwakakwana. Papera chinenge chinguva chakati o, ndopakazouya airatidza kuti aive mukuru pakati kwavo. Ndopaakazotanga kuti zvamuri kuita hazvibvumidzwe. Asi nemubvunzo wangu wanga uri wokuti ini chandaita kuhaya sakansela equipment yekutinge tichikwanisa kubvisa marara sezvo zvamunoona kuti musha waipa.
Ko, zvinonzikana nemapurisa vanhu vakangoungana vakawanda zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere cheCOVID-19.
But my understanding ini ndeyekuti law and order ibasa ravo rekunge vachiona kuti kune order here musociety, zvichireva kuti vachinge vasvika panzvimbo kana dai kunzi pava pane vanhu vakawanda vangadai vakadhispesa vanhu vose, hangu basa rangu ndichienda naro chii mberi. Asi zvakandishamisa ndakabva ndanzi chimirai chisai zvombo pasi chiregai kuita clean up campaign yenyu, chiuyai kumapurisa muchitsvaka clearance.
Pane chakaipa here kuti mupuhwe mvumo nemapurisa ekuita basa iri?
Mashandiro atiita semacouncillors kana riri basa rekuti ndawana chibhorani chikuda kudrilla handidiki police clearance. Kana kuri kunzi ndawana zvandawana kuti ndigadzire tara kana pothole patching handidi police clearance, ibasa rekuti ndinongoita ndisina kumbosika police clearance. Asi dai kuri kunzi ndanga ndakokera kuti pakuda kuitwa clean up campaign maresidents arida kuuya, ipapo tinoona kuti panenge pave nenidi kunge pave nepolice clearance. Saka ndakashungurudzika zvizhinji kuti kana zvematongerwo enyika zvaakusvika pakadai paissue service delivery zvinenge zvaakutotyisa.
Makazobvumidzwa here kuenderera mberi nebasa?
Ini sokufunga kwangu ndavatsanangurira ndakafunga kuti ivo vachati aiwa mumwe musi hatina kunge tanzwisisa zviri kuitika, endera henyu pamberi nechi nebasa renyu. Asi ivo vakazenge vati aiwa imimi chitomisai programu yenyu nokuti ndo iri kuunganidza chii vanhu. Enge vanhu vacho vanga vakaungana ini kuti ngave neruzivo kuti vanhu vanga vakaungana zvekudaro, handina kunge ndaona sekunge vanga vakanyanya kuungana zvakadaro. Asi programu yakatomiswa blessing, hatina kuzokwanisa kunge tichienderera mberi.
Ko, vamama tsvaga kuti vaite basa ava zvinenge zvaufambawo sei?
Vanhu vandanga ndakahaya ava anenge arivo maprivate contractors vanenge vasingasati vambosangana nezvakadai, zvinhu zvakatovakatyamadzawo zvokuti vanhu vaakutotya kuti vanga vachiita basa mumusha. Uyezvo zvinhu zvaava kutotyisa kuti basa range richiitwa rekubviswa kwamarara, chinove chinhu chatatisingatarisiri kuti chinga chichiwanikwa mudhisi eji blessing.